Front Africa.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anasi uri musi wechipiri nyamavhuvhu 25 2020. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vape zviuru zvitanhatu nemakumi masere 6070. Vana chiremba vakuru vane unyanzvi hwapamusorosoro kana kuti specialist medical doctors nezuro vakatangidzawo kuramwa mabasa. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi rinoti zvikoro hazvisi kuzovhurwa gore rino kana hurumende isina kuzadzisa zvekuchengetedzwa kweutano pamwe chete nekupa varayiridzi mihoro yakakwana. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vachingori zana nemakumi mashanu nevashanu 155. Vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave zviuru zvitanhatu nemakumi masere 6070. Nezuro vanhu vanoita zana nemakumi mana 140 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe. Zana nemakumi matatu nevana 134 vakatapurirwa chirwere ichi muZimbabwe. Vashanu vanonzi vakadzoka kubva kuBotswana uye umwe chete akadzoka kubva kuSouth Africa. MuHarare ndimo mune vanhu vakawandisa vafane chirwere ichi vanosvika makumi masere nevatatu 83. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu makumi maviri nevapfumbamwe 29 vafane chirwere ichi. Kwozouyawo Manicaland ine gumi nevasere 18 vakafa neCOVID-19. Vapora munyika vanoita zviuru zvina zvine mazana mapfumbamwe nemakumi mashanu 4950. Vanachiremba vakuru vane unyanzvi hwepamusorosoro kana kuti specialist medical doctors vange vasara pabasa vakawanda vavo vachishanda kudivi rinosunungukira madzimai pachipatara chepari renyatwa pambuya nehanda maternity wing vakakanda mapadza pasi nezuro vachikurudzira hurumende kuti ibve hayo yavhara chikamu chechipatara ichi. Chipatara chepamusoro ichi chinobatsira kunyanya madzimai anenge achida kuvhiyiwa. Vamwe vanhu vasere vakafa mavhiki adarika nekuda kwekushomeka kwevakoti nevanachiremba vadiki avo vari pakuramwa mabasa. Vanachiremba vane unyanzvi hwepamusoro ava vanoti vakawanda vavo vabata chirwere cheCOVID-19 uye vamwe vari kuratidza kurwara nekuda kwekushaya zvikwanisiro. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika vari zvegurukota rezveutano vaConstantino Chiwenga vakakurudzira vanachiremba nevakoti kuti vadzokere kumabasa zvichemo zvavo nekushaya zvikwanisiro nekuda kuwedzerwa mari zvichigadziriswa. Asi izvi hazvina kutambirwa nevari kuramwa mabasa ava. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mukuru wesangano rinorwira kodzero dzeutano kana kuti Community Working Group on Health vaItai Rusike.
Takatarisa kuzvipatara tine dambudziko guru rekushayikwa kwemaPPE. Vana mukoti, vana chiremba tiri kuona kuti pari zvino izvi vaakusvika pakubatwa zvikare nechirwere cheCOVID-19 nekuti havana zvipfeko zvekuzvidzivirira. Asi tiri kuona kuti havasi vana chiremba nana mukoti chete vari kushaya zvekuzvidzivirira izvozvo.
Mungapa here mumwe muenzaniso apa?
Tiri kuona kana tikaenda kumamisha vaya vanonzi vana mbuya veutano ma village health workers, ma community health workers, havana zvamuchose, angave ma face mask, havana kana ma sanitizers. Avo vanova ndivo vanotaura nevanhu zuva nezuva. Vanoona vanhu vakawanda kumamisha, asi hurumende iri kukoniwa kuvapa zvekuti vange vachizvidzivirira. Saka hurumende dai yaita kuti vashandi vese vehurumende vange vachipiwa ma PPE.
Sei izvi zvakakosha panguva inoyi?
Kuitira kuti vange vachikwanisa kuzvidzivirira ivo nekudzivirira vanhu vavanobatsira. Asi chikuru tideredze dambudziko rekuti tichasvika pakuzofirwa nana chiremba vakawanda, tichasvikawo zvekare pakuzofirwa nana mukoti, tigozoshaya vachabatsira avo vanezenge vachienda kuzvipatara nekumakiriniki vachida kubatsirwa nana chiremba nana mukoti.
Vakawanda vari kuchema-chemawo nedambudziko remaduta vanhu. Semaonero enyu varusiki, pangaitwa sei kuti dambudziko iri rigadziriswe uye kuti vanhu vasarambe vachitapurirwawo chirwere checovid-19 ichi?
Nyaya yezvekufambisa idambudziko guru. Tiri kuona kuti mabhazi ezupuko ari kukurirwa nekukoniwa zvamuchose kutakura vanhu vangave varida kuenda kumabasa, vangave vane zvimwe zvavari kufambira kunyanya-nyanya takatarisana madhorobha makuru. Izvo zvoita dambudziko guru rekuti vanhu vari kumanikidzana pazviteshi zvemabhazi. Apo patiri kuona pasiri kumbotedzerwa iyo yavari kuti social distancing yacho. Totarisawo zvekare mumabhazi imomo ezupwe iwawo, tiri kuona iye zvine zvivakuzadza vanhu mumabhazi imomo pasina zvekare kutarisa kutedzera nhau yesocial distance. Pogoita veruzhinji nekuda kwekuti mabhazi ezupwa ari kutadza kutakura vanhu. Vanhu vaakupona nekukwira marori nemapickup.
Zvii zvakaipira kukwira marori aya varusike?
Mumarori nemapickup imomo vanhu vari kutswinyikidzana. Izvo zvoita zvekare kuti dambudziko rekutapurirana chirwere checovid-19 roramba richiwedzera. Saka hurumende dai yatedzera zvakaitwa sekunyika yeSouth Africa, uko kwakabvumidzwa vemakombi nemabhazi akazvimiririra kuti vatakure vanhu asi vachitedzera mitemo inenge yakatarwa nehurumende.
Saka hurumende muri kukurudzirawo kuti iite sei?
Dai hurumende yachibvumidza avo vemakombi nemamwe mabhazi evanhu vanenge vakazvimirira kuti vabatsire mukutakura vanhu, tideredze dambudziko rekutswinyikidzana neuwandu hwevanhu mukutakurwa kuitira kuti chirwere chisarambe chichipararira.
Mukuru wesangano rinorira kodzero dzeutano kana kuti Community Working Group on Health vaitai Ruseke vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Sangano rinomirira varairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti hurumende inofanirwa kutanga yazadzisa zvinhu zviviri zvakakosha, zvinoti kuvhenekwa kwevarairidzi pamwe nevana vechikoro kuti vane chirwere checovid-19 here kana kuti kwete, pamwe nemihoro inoraramisa varairidzi zvikoro zvisati zvavhurwa. Mutungamiri weProgressive Teachers Union Dr. Takavafira Joe vanoti kana zvinhu zviviri izvi zvisina kuzadziswa nehurumende havaoni zvikoro zvichivhurwa gore rino. Dr. Joe vanoti sesangano vanoona zvakakodzera kuti varairidzi nevana vechikoro vavhenekwe zvikoro zvisati zvavhurwa sezviri kukurudzirwawo kuitwa kuparamende isati yavhurwa, kwete kuti mitemo isiyaniswe. Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukuro naDr. Joe pamusoro penyaya iyi.
Hongu sesangano ravarairidzi reProgressive Teachers Union tinoona kuti zvakakodzera kuti vana vezvikoro navarairidzi vatestiwe zvikoro zvisati zvavhura. Pane maitiro avanokwanisa kuti vaite, asi kuti tiri kungotevedzerawo zvavanoita ivo ende uye zvavari kutaura kuti parliament isati yaresume sitting, all maparliamentarians anofanira kuti anoongororwa kuona kuti utano hwavo hwakadini uye zvekuti pasawanikwa kutapurirana denda iri. Saka tinongoonawo kuti zvinoitwa nevakuru venyika uye zvina maparlamentarians anovayo anoita mutemo ndo zvatinofanira kungoitawo kuvana veZimbabwe nokuti mutemo wenyika weconstitution uradza kuti hapafani kuva nesegregation tese takaenzana pamutemo tinofanira kungotitwa zvakafanana saka nesuo kuzvikoro tinongoti mapreliminary iwo akaitwa una maparlamentarians nehurukurumende ndiwo anofanira kungoti tingoitawo kwatiri sevarayiridzi kuti zvive muchechetere mvura yeguvi
tichitarisa huwando hwevana vachikoro pamwe nehuwando hwevarayiridzi munoona here pachibudirira kuti pavhenekwe vanhu vese ivava pasina dambudziko tichiona huwando hwavo
hongu pane dambudziko uyezve panoda kuti vanhu vaise musoro pamwe chete kuti testing yatinodai kuvarayiridzi nekuvana vechikoro ingaitwa sei zvichida vanhu vangati vanhu vanongoongororwa vari kwavari ikoko vopiwa chitupa kana certificate inoratidza kuti status yavo yakamira sei uyezve vanenge vaongororwa musi upi kana kuti zvichida kuri kuti takarongeka vanhu vaingokwanisa kusvika makuseni vowana matesting kisa aripo kuchitestiwa class by class pazuva rimwe vese varayiridzi nevana vechikoro vanokwanisa kuti vatestike pazuva rimwe chetero
asika Dr. Joe vana vanenge vachiswera kuchikoro vachizoenda kudzimba dzavo manheru vachikwira mabhazi vachisangana nevamwe vanhu mumabhazi imomo hapana here dambudziko rekuti vanozotapurirwa zvakare chirwere ichocho
vamwe vanokwanisa kunge vatapurirwa vachiuya bati zviri nani kuti titombozamawo kuita zvatingaita izvozvo pane kuti tingonoita mawira mwombe wokuti ngatingovhurai zvikoro pasina zvaitiwa saka chatinongokurudzira ndechekuti zvingatombobatsira izvozvo seassessment yecondition yecovid kuvana vechikoro navarayiri tisati tatanga kuvhura zvikoro
tiri kuona muri kuisawo nyaya yemihoro yevarayiridzi pane zvinhu zvamuri kuti zvinofanira kugadziriswa nehurumende zvikoro zvisati zvavhurwa mungajekesa kuti zvii chaivo zvamuri kuda kuti zviitwe
nyaya yemari inotambirwa navarayiridzi inyaya inonetsa pari zvino asi hatinyarari nokuti hapana zvaita saka hongu sesangano ravarayiridzi reprogressive teachers union takanyora tsamba ichienda kuministry of education pamwe chete imwe ichienda kupublic service labour and social welfare kutaura kuti mari dzavarayiridzi dzangova mashangura pata chibatira pamashizha usaihwa panhamo uyezve varayiridzi vakawanda vakatesta positive to poverty tichivakurudzira kuti vaone kuti zvingaitwa nechimbi chimbi kuti varayiridzi vabatsirikewo chinyi ende nyaya huru inonetsa ndeyokuti vamwe masectors vaakapiwa mari dzokuwanda akaita semasoja namaporisa varayiridzi havana kuvandusirwawo mari dzavo saka tinoona kuti vanhu vaitambira mari iri pasi pavarayiridzi iko zvino vava kutambira 6 times mari yavarayiridzi saka isu ndosaka titaura kuti tisati tafunga zvokunovhura zvikoro ngationei kuti mari dzavarayiridzo dzagadziriswa dzichienda padzanga dziri pa-2018 Oktobha padzanga dziri US$550
avo vanga vari mutungamiri weprogressive teachers union of Zimbabwe vatakavafira Zhou vari parunhare kumasvingo naJonga Kandemiri westudio 7 Tarisa zviri mumapepa nhau anhasi. MuNewsday mune nyaya yomutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vachikurudzira zvizvarwa zveZimbabwe kuti zvichengetedze kodzero dzavo panguva iyo hurumende ichityora kodzero dzevanhu. Vachitaura kuvatsigiri vavo paInternet, vaChamisa vakapomera mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa mhosva yekutyora kodzero dzevanhu. ZimLife.com ine nyaya yokunyimwa mukana wokubvisa mari yechibatiso kwakaitwa mutori wenhau Hopewell Chingono navaJacob Ngarivhume zvichinzi vakabudiswa mukuvharirwa vanogona kukonzera kusagadzikana munyika. newzimbabwe.com inoti mutevezeri wasachigaro weMDC Alliance vaJob Sikala avo vakasungwa nemuswe chishanu vakavharirwa mujeri rimwe chete nevasungwa gumi nemumwe vanonzi vakange vaine chirwere checoronavirus. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Studio 7 apa tisu tiri paguru vetu tokutaura kuti dai hurumende ZANU-PF yaita nhaurirano nakuchamisa ndova nemakiyesi kusunungura nyika kuti zvifambe. Kuno takuwara nenhamo tiri kuguruve vanhu vatambuya nekuchira pasi kuti vararame muna dande maparara.
Kadiko zvenyu pastudio 7 isu tarwadziwa tiri kunoko kuchimani mani tafa nenhamo zvitori kunge zvoti kuti usitori mupati muZANU-PF. Haziva tichako hakuna kana mbeuyo uyu hakuna kunze kwaanotoziyawo chisotsi chinoda ZANU-PF ndo ari kutya nao ZANU-PF. Ndatenda.
Makadii makadii washamarari westudio 7. Aishi tiri pano paquarantine center panapa pabedbridge. Hey, mawanu zvinhu zvakaomaira zvina kumira bhomu. Takangobva kusouth uku tongosvika panapa tozombotestwa chichi tatonenge 3 days without testing tongogara chingopiwa mazipisadza nebinzi vamenotora kuti tesevana vanototijairira chai vaototikuwadza manyesi takabva tii chai chikabvu chiri boku miruko izvo zvakutotidyisa mabinzi zvavo zvinamboibva izvo. Hai
pamusorori vamiri vestudio 7 indeitwa Richard ndiri kuno kuwange uku. Hurumende yezani haigoni kutonga chainogona kusunga kubva zvapinda kungosunga chete vachingosunga muzimbabwe muno hamuzikuraramika ngodai votosungwa ndorega zvaangona kugadzira munyika izvozvozvo. Asi hapana chavangona kugadzira na wani chirungotambudzika tese ndiri mupurisa asirungotambudzika basa rachero hakuna mari tatambura muzimbabwe.
Gore ra2008 iStudio 7 kai takairoverwa Studio 7 takadzingwa kumisha wako takatiza kumamisha yedu nokuda kweStudio 7. Mamuchikutepfenyura kunyatsotepfenyura chaiko zvokuti mamusingandomboti izvizvi zvataurwawo nevateereri wedu hati isu tinotema tisina divi ratakarerekera. Ipapo maitooneka kuti mamuri kusaidi kwedu mai mazuva ano matirasi tiri kukuona izvedu vanhu veStudio 7. Tiri kukuona nyatsotepfenyura zvamaita mazuva ekutanga chaizvo chaizvo kwete matepfenyurira amuri kuita ndikambiwa kutaura Cape Town.
Mamuka sei maswera sei vana Blessing vana tanonoka hwande nevamwe vese. Ngavasiye mabhishopu eromayo mabhishopu ari raiti nyika yedu yaita uori tanzwa nekudzvinyirirwa wee mabhishopu eroma ari raiti ayo. Jobu ngavamubvise uye Job Sikala ngavamubvise mutirongo mavakamuvharira. Sori vana tanonoka nokuti ndatuka asi zviri kutirwadza mhani. Sadaro mhani vakomana ZANU-PF iri kuita seiko? Ndini tindashemaveza ari muno muSouth Africa.
Mangwanani pastudio 7 regai ndange kutenda zvangu Mwari wata kuti ndigone kutaurawo pfungwa dzangu dzandiinadzo zitando iri kwaKelvin Mawire ndiri pano paPitori. Seiko vanhu veZANU-PF vachishungurudza vanhu? Seiko vanhu veZANU-PF vapinda nemweya wazvina? Tarirai mumajere umu hamuna kana munhu weZANU-PF. Majere azara vanhu veMDC vanorwira kodzero dzevanhu, vanorwira kuti deno nyika yaizoitawo zvakanaka. Ndo vanhu vazere mukati memajere, ndo vanhu vari kusungwa, ndo vari kuurawa. Tichasvika rini tichidai varume? Ndinoona sekuti kana ZANU-PF ikaisa chinja mafungiro kana nemaonero ayo, ndaona makona kugadzikana nehondo madeuka ropa zhinji. Taikumbira kuti devangawa nemuvono unogona kuva unoyambusa nyika. Ndatenda zvangu.
Vana mukoma Jonga nana mukoma Tanonoka makadiniko? Ini ndinoitwawo Semu Magura ndiri Cape Town kuSouth Africa. Ndoda kutaurawo pamusoro pekusungwa kuri kuitiwa vanhu kuZimbabwe uko kuti wese wese anenge angotaura zvinopikisana nehurumende yezanu anobatwa uvhariko. Izvi zvinongoratidza zvega kuti nyika yedu iri kutongwa nedemo chaiko. Asi ini nditoriwo umwe wevamwe vanototi ZANU must go. Kana zvakadero ngavasunge tese, because kana neni handitoidi, kana neni handitoidi. Saka kana zvakadero ngavabate tose vavharire, because hapana achaida muZimbabwe chose, hapana munhu achada ZANU. Nemapurisa nemasoja acho haachaidi, haringoshatiwo zvitanga sei chete. Ndatenda hangu.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Kwazwai. Muri Zimbabwe. Tinokoka kuti mupinde muchirongwa chedu cheve chidiki che The Connection nhasi manheru na 8 PM. Nhasi muchirongwa tiri kuendera mberi nenyaya yekupararira zvakanyanya kwoita chirwere checoronavhairasi munyika, icho pari zvino chauraya vanhu 155. Tichange tichiongorora zvekare nyaya yekuvhurwa kwezvikoro muna Mbudzi kuitira kuti vadzidzi vawane mukana wekunyora bvunzo dzavo. Muri Zimbabwe, musakanganwe kuteerera chirongwa ichi nhasi manheru na 8 PM. Muineni Mike Hove.
Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Bato riri kutonga muAmerica reRepublican Party rakatangidza musangano waro nezuro mudunhu reNorth Carolina. Musangano uyu kana kuti convention yakadoma zviri pamutemo mutungamiri wenyika vaDonald Trump kuti vamirire bato iri musarudzo dzemutungamiri wenyika dzichaitwa muna Mbudzi gore rino. VaTrump vachange vachitaura mazuva ese anenge achiitwa musangano uyu. VaTrump vatsoropodza masangano enhau eCNN, Fox News pamwe chete neMSNBC vachiti havana kubudisa zvakange zvichiitwa pamusangano uyu sezvakaitwa pamusangano weDemocratic Party zvondo rapera. VaTrump vachange vachizokwikwidzana navaJoe Biden vebato reDemocratic Party iyo yakaita musangano wayo zvondo rapfuura. Vanongorora zvematogero enyika vaPromise Sunday vanoti vazhinji vakamirira kunzwa zvinotaurwa navaTrump kana zviri zvokubatanidza vanhu, sezvo vachingogara vachitukirira vanhu vebato reDemocratic Party.
Musangano wemaRepublicans uyu tiri kutarisira kuti tinzwe vaTrump nepati yavo vachitaura mafungiro avo kuti zvavagona panguva yavanga vari muutongi ndezvipi. Asi tinoziva hedu, tinongotarisa hedu tichiziva kuti matauriro anoita mukuru wenyika ndiwawo ekuti anenge achingotusidzira moto kune munhu wose, asi ivo vachingozvitiwo ndo vari kugona basa.
Vanhu vanotambira sei zviri kuitwa navaTrump?
Zviri kuratidza kushoreka zvikuru kwazvo. Ndingati tiri muno muAmerica tichitarisa, tichitaura nehama neshamwari dzenevavakidzani, tinoona kuti vanhu vakawanda vari kuona kuti matauriro emukuru wenyika ekutukirira neekutsvaga kupomera mhosva kune munhu wose, ivo vasingatarise zviri kuitika muadministration yavo zvisakarurama, zviri kukanganisa vanhu vakawanda zvokuti tiri kuona kunge iyo convention yemaRepublicans ichange isina kunyanyotambirwa sekutambirwa kwakaitwa convention yakaitwa nemadhemokrats.
Munoona sekuti vazhinji vanozvitambira here zvavanotaura nezvavari kukurudzira vanhu kuti vaite?
Chinoitika ndechekuti kune vanhu vanotevera vaTrump vanova mastaunch Republicans vaya vekuti nyangwe zvodi musangano ndewedu. Vanhu vakadaro hapana chinotaurwa navaTrump chavanokwanisa kushoropodza. Asi tochizoona kuti maelections emaAmerica anobudirira kana munhu ari kukampeina akwanisa kutora vanhu vari pakati, vanhu vakagara pafenzi vaya vaya vasiri either Democrat or Republican, vari middle of the ground, ndo vanhu vanoita kuti bato rimwe nerimwe rikwanise kuwina maelections. Asi maonero atiri kuita nemanzwiro atiri kuita vanhu vachitaura, vanhu ivavo vari pakati nepakati, vanhu vakawanda vari kushoropodza zvikuru kwazvo mabatiro ari kuita vaTrump. Saka tichaona hedu kuti nemazuva ari kuteeraya kuti message yavashapa kuconvention kwavo ishange yakaita sei. Asi nemaziviri edu nekutukirira kwavanoita, zvinogona kubuda pasina zvinhu zvakawanda zvokutaura.
Iyo convention, misangano yemaconvention iyi inobatsira chinyi pakuwana rutsigiro kubva muvanhu?
Iyo maconvention aya anobatsira pakuti anoita kuti party yega yega, bato rega rega, riwane mukana wekutengesa kuvanhu zvavakamirira, uyezve nekuti vakwanisa kutsanangudza kuti maprogramu ataita ndeaya neaya neaya, uyezve tichakubatsirai nepakadai nepakadai nepakadai. Mukana wekuti message yebato inge yakavandudzwa pavava kusvika mumaelections avakatarisana nezvavo. Ndo basa guru ratinoona richiitwa nemaconvention waya, uyezve inguva yekuti vakwanise kuchoropodza rimwe bato kuti rakanganisa pakadai nepakadai nepakadai, makati paisi chimuti ichi tikamhanya nacho tichatora nyika tichaenda neimwe direction. Saka iyi inguva yekuti nyika iteerere ione kuti direction yatiri kuenda iyi ndo yatiri kuda here, uyezve bato rega rega rinoda kutiendesa kupi.
Avo vange vari muongorori wezvematongero enyika vaPromise Sunday vari paRunare kuSouth Carolina neStudio 7. Nyanga yenzo zvainosungisa zvenaive duwe vamwe vanatezvara vanombomesera vanhu zvakanyanya. Oliver Mtukudzi munoshusha. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu vabata vane chirwere checovid-19 muZimbabwe vave zviuru zvitanhatu nemakumi masere 6070. Vana chiremba vakuru vane unyanzvi hwepamusorosoro kana kuti specialist medical doctors nezuro vakatangidzawo kuramwa mabasa. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi rinoti zvikoro hazvisi kuzovhurwa gore rino kana hurumende isina kuzadzisa zvekuchengetedzwa kweutano pamwe chete nokupa varayiridzi mihoro yakakwana. tashika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau ini ndini Tanono Kahwande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.